Mangwanani akanaka murie Zimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 3/2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uku kushanya kuno fanira kunge kwakakosha chaizvo pamhuri yeZimbabwe panguva yatiri inoi yokutsvaga nokutsvagurudza shamwari, kutsvaga nokutsvagurudza vanotibatsira.
Mutungamiri wesangano reInternational Fund for Agricultural Development, IFAD, vaGilbert Hongbo vasvika munyika nezuro manheru murwendo rwavo rwemazuva matatu muZimbabwe.
Toda kuti condolences kufamily yekwana Bush, tichichema navo nekushaika kwaita President Bush.
Urongwa hwekuradzikwa kwemutumbi wevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush, avo vakashaya nemusi wechishanu manheru, wakaziviswa kune veruzhinji nezuro.
Ndati 1 December izuva rakatwa set aside pasi rose kuti nyika dzicherechedze yatisati World AIDS Day.
Nemusi wemugovera pasi rese raicherechedza zuva reWorld AIDS Day senzira yekubatanidza vanhu muhondo yekurwisana neutachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reInternational Fund for Agricultural Development, IFAD, vaGilbert Hongbo vakasvika munyika nezuro manheru murwendo rwavo rwemazuva matatu muZimbabwe. VaHongbo vakatambirwa negurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri nemukokori wesangano reUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli. Vari kutarisirwa kupinda misangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube, uyewo vamwe vakuru vakuru mumapazi ehurumende ane chekuita nezvekupedzwa kwenzara mumaruwa. Chinangwa cherwendo rwavaHongbo ndechekutsvaga nzira dzekubatsira matunhu akasarira nevari kumaruwa kuti vagone kupedza dambudziko renzara munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuDenver University kuOhio Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo mafungiro avo.
Uku kushanya kunofanira kunge kwakakosha chaizvo pamhuri yeZimbabwe panguva yatiri inoi yokutsvaga nokutsvagurudza shamwari, kutsvaga nokutsvagurudza avo vanotibatsira mune zvakawanda wanda, kunyanya zvokurima izvozvi izvi zvingava zvichitibatsira nemari kana kutibatsira ramazano. Saka tichitarisa isu kudaidzirwa neruzha rwaiitwa nehurumende kubvira kuna President Zimbabwe yavhurika for business, uku kukuvuya kwaita uyu munhu mukuru uyu kuratidza kuti uri kudavira message yehurumende kuvuya kuzoti vazvionevo kuti ivo pachavo vashanyi ivava vangaitawo mari sei muZimbabwe, vachitarisa ivhu reZimbabwe rine mbiri yokunge yokununa.
Zvimwe zvirongwa zvavakamboitawo kumashure uku nekwakuenda nyika nemamiriro akaita zvinhu, munoona vana veZimbabwe vachibatsirika zvakadii muchirongwa chakadai kana chikabudirira kuitika zvakare munyika?
Kana zvikabudirira, zvinhu zvinobatsira mhomho yeZimbabwe chaizvo kuti vanenge vava kukwanisa kuzviwanira chikafu chavo chakasiyana-siyana. Tikatarisa kusiri kwatakabvawo kurubetsero rwavo, ndofunga ndo rwuya rwakadzidzisa vanhu nzira dzokurima chero vasina ng'ombe, chero vasina zvipfuwo, kwokuisa makomba. Vamwe zvevanhu vakadzidziswa zvekare kupfuwa zvinhu zvakaita se hove kumisha kwavo ikoko kuti vazowana usavi kana kugadzira magarden. Saka ndoona sekuti ndo gwara irori ravakananga iroro kuti neimwe nzira vanenge vachiuya havo kuti vazoita mainvestments havo kurima mari dzavo muzimbabwe kuti vaone dzakawanda, asi vanosiyawo ruzivo rwakati wandei kana tichitarisa sure kwavakabva uko kuti vakatisiyira ruzivo. Ruzivo ndo chinhu chikuru kamuupenyu hwomunhu, kuti hapana munhu unokwanisa kutorera munhu ruzivo kana achinge arwana. Saka tinozvitambira vaenzi vava takatarisira kuti vachatibetserawo neimwe nzira yekuvhurawo mabasa adai ari kudai kunetsa nyika yeZimbabwe pane zvirongwa zvavachauya nazvo.
Ndotarisawo kuti iro sangano reInternational Fund for Agricultural Development charinganyanyodaro riri kuvavarira muZimbabwe chii? Hakuna dzimwe nyika here dzavangadarowo vachibatsira kana dzavanoshandawo nadzo?
Chavari kunyanyo kuvavarira muZimbabwe kuti ivono kwavovo kuvadi vaite mari yakawanda. Zimbabwe so inozikamwa pasi rose senyika inevhu rakanuna chaizvo. Ivhu rinopa kuna avo vanokwanisa kushandisa maoko avo nepfungwa dzavo. Saka nyange kuine dzimwe nyika zvadzo dziriko, asi ndoona sokuti organization kana bato riri kuzama kuzvitandavadza nokukura richiindawo kune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe dzadai kuvhurika. Dzimwe nyika dzingavako zvadzo, pamwe vanenge vakaitawo zvavakaita iko vakagutsikana, kana kuti nyika idzodzo dzine dzisina ivhu kana dzidzo yakaita seZimbabwe. Nokuti tichitarisa Zimbabwe ka tinoona kuti ndiyo ine highest vanhu vakafunda muAfrica mose. Saka ndo zvimwe zvinotarisa futi masangano akaita saiwayaya anouya kuzoinvesta muZimbabwe kuti kana tikazoda kutsvaka vashandi tinovawana here vashandi vakasunura kunyaya dzefundo. Zimbabwe ine mbiri yefundo yayo, yozoita zvembiri yekununda kukora kwevhurai zvekare.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuDenver University kuOhio, Professor Elliot Masocha vachitaura parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Urongwa hwekuradzikwa kwemutumbi wevaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush, avo vakashaya nemusi wechishanu manheru, hwakaziviswa kune veruzhinji nezuro. Mazuva mana ekuchema vaBush anotanga nhasi nekuungana kuchaitwa nevanhu pamuzinda weEllington Field Joint Reserve Base kuHouston. Mutumbi wavaBush unozoendeswa kuJoint Base Andrews kuPrince George's County kuMaryland kuchaitwazve imwe ungano. Veruzhinji vanobvumidzwa kunoonekana navaBush kubva na7 PM musi uno kusvika paUS Capital, uko kwavachanozorora mutumbi wavo kusvika musi wechitatu mangwanani, apo kuchaitwa munamato wenyaradzo kuWashington National Cathedral na11 AM. Kuri kutarisirwa kuuya vaimbove vatungamiri veAmerica, makurukota ehurumende nevaenzi vachabvawo kune dzimwe nyika. VaBush vanotarisirwa kunoradzikwa parutivi pemudzimai wavo amai Barbara Bush nemwana wavo Robin, avo vakachengetwa kuTexas. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaburitsawo mashoko padande mutande ravo reTwitter nezuro vachiti vaBush vaive munhu akanga akanaka uye vachachemwa nevanhu vakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika variisa chigaro vebato reMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe muno muAmerica vaDan Moyo kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro peupenyu hwavaBush.
Toda kuti condolences kufamily yekwana Bush, tichichema navo nekushayika kwaita President Bush. President Bush munhu anozikanwa stereki especially for Kuwait war yaakarwa kusunungura Kuwait payanga yainvadwa neIraq ya Saddam Hussein. Tinoziva kuti President Bush havana kunonoka kuti vatumire mauto USA United States kuti anorwa kuKuwait uku kwavakakunda mauto aSaddam Hussein. Vakabva vadzoserwa kumashure kuBaghdad, ndobva yapera hondo yacho chop chop chinu asi because hana kuzo tevera Saddam ku Baghdad ndofunga ndozo akaita kuti ma Americans ndo vakafara kuti vakakunda muhondo, but because havana kunyatso kunda Saddam ndo saka havana kuzomuvotera for a second term. Ndopa akadyiwa na Bill Clinton. Clinton akaita 42nd president.
Pa mashandiro akaita nenyika yeAmerica mune zvepolitics, vane here zvimwe zvavakaitawo zvinobata nyika dzekuAfrica zvamunganongedzere kuti vaBush vakaita zvakati nezvakati zvakabatsirawo ruzhinji rweAfrica?
Tikati America has always been friends ne ma democracy kutangira, I would say maybe nenguva yana JFK, John Kennedy, and tozoa kuti zvakakontinua even kusvika kwana Bush, vakaita ma relationships akati progressive kusupportawo zvinhu zvaitika kuzimutoziva hedu kuti anga ari president Zimbabwe isati yawana rusununguro. So effect yake yanga haina unyatsonyatsonzwika, I would say, but maybe let me take that statement back, because paakapinda Zimbabwe was already independent. Correct me if I'm wrong there, because I think he was there from 86, just when after we had our independence, I suppose. So, yes, we can say kuti aka continue pakasira vanakata, I think, promoter Zimbabwe, but ana unyaso wana mukanwa, because ana kugara for a long time, kuti anyaso impact as watingati zviri very relevant to situation in Zimbabwe. But support takaiona ichipuwa government yanga iripo ichitongwa navamugazi.
Panyaya dzekutongi hwejekerere, vakasimudzawo mureza weAmerica zvakadii munyaya idzodzo, tichitarisawo zvinoitika kumusha kwedu kuZimbabwe?
Well, I can say kuti kuwirirana neZimbabwe vakakukudzirawo naivo kuti kuve nekunzwisisana nekuwirirana pamatongero eZimbabwe, because Zimbabwe yaionekwa senew country payakatora independence. So kwanga kune hope yakanyanyisisa kuti Zimbabwe painenge ya free ichapromota democracy, nekumeka sure kuti hakuna ma human rights abuses and all that. But again, we can say kuti vana Bush havana unyaso is a pressure ku government ya Mugabe nenguva yegukura hundi, because in no time yavanga vari president kunoko pavaifanira kuti ngirikiri vameke sure kuti zvinhu zvaitiwa ne mauto ava Mugabe ekukura hundi at the time, vaifanira kuti dai vakataura against those, but atina kuona vachipindira panyaya idzodzi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika variisa chigaro vebato reMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura parunare vari kuVirginia muno muAmerica. Muchikamu chino tinoedza kukunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yapa mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kumakambani anounza mafuta ekufambisa munyika mukurwisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta. Bepanhau reChronicle rotiwo kune mapurisa maviri akadhumwa nekombi vakakuvara zvakaipisisa kugweru nemusi wechina. Bepanhau reDaily News rine nyaya yavana chiremba vari kunzi vakavimbisa kuratidzira pamusoro pemari dzavo dzemihoro dzavanotambira. Bepanhau reKwaedza rinoti mambo Seke vaStanley Chimanikire vari kudya magaka mambishi pamusoro pemhuri inonzi yakadyisa vanhu nyama yekatsi parufu. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Chino chikamu tinokuunzira iyi zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 kwakasiyana siyana. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi mhuri yeZimbabwe kuno kuchijaka tatambura. Chinoi kuno tatambura nokukwira kwezvinhu. Hurumende yedai vanga vauyirirana takwanisa kunge zvinhu zvagadzikana munyika. Hatichazivi kuti zviri kuenda nekupi kana zviri kuenda kupi.
Mhuri yeZimbabwe, imi veStudio 7 munobatira chirongwa ichi zvakanaka. Nyaya yangu iri pakuti tiri kuchema. Mhuri yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe tatambura. Hatizivi kuti vanoda kuti tiite sei vovakurwa. Dai vanga vari vamwe vambotinzwirawo tsitsi, vapa mwana majigisi ake pamwe zvinhu zvingaite, kuti ivo vega vega vari kutadza. Ukaona iyo gavhumendi inofanira kudzikisa mapuraizi, iyo iri kutokwidza mitengo yakaita semitengo yefio chingwa, zviri kutogazeta kuti mari yakati ko ani shopu yake angazodzikisiwo kusvika pamari, anotokwidzawoka zvichireva kuti kukundikana ikoko kuri kuitika. Zvinhu zviri kudhura, mafuta chaiwo ekubikisa kwapinda matm haasi kuwanika. Mafuta ekubikisa zvisina kumbobvira zvakaitika. Maaccident aringoitika. Tisikudziva kuti zviri kukonzereswa nescava here, iri kugara iri muhuro kana kuti hatichaziva. Imwe nyaya ndeyekuti varume ava dai vakwanisa vabatana, titinge tichikwanisa kuenderera mberi neupenyu hwakanaka. Zvisauro zveZimbabwe zvatambura. Kugara muZimbabwe hapana chiri kubatsira zvakangofanana nekumhanya paconveyor belt kana kuchovha bhasikoro rakasimudzwa vhiri rekumashure, hauna kwaunoenda. Ndatenda hangu.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga neMorning Show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Nemusiwe mugovera pasi rese ranga richicherechedza zuva reWorld AIDS Day senzira yekubatanidza vanhu muhondo yekurwisana neutachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Izvi zvinoitirwawo kuratidza rutsigiro kune vanhu vari kurarama nechirwere ichi uyewo vakafa nekufirwa nekuda kwechirwere ichochi. World AIDS Day ndiro zuva rekutanga kucherechedzwa pasi rese mubazi rezveutano kutanga mugore ra1988. Pasi rose zvinofungidzirwa kuti kune vanhu mamiriyoni makumi matatu nemana vanorarama nechirwere ichi kubva pachakatanga kuonekwa muvanhu mugore ra1985 kusvika pari zvino. Chinonzi chakauraya vanhu vanosvika kana kupfuura mamiriyoni makumi matatu nemashanu, zvinoita kuti chirwere ichi chive pamusoro pezvimwe zvakawanda mukupedza rudzi pasi pano. Rusarura runoramba ruchionekwa muvanhu vanorarama nedenda iri, chero hazvo masangano akasiyana-siyana achirwisana nekupedza matambudziko aya munyika. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reDoctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotenda nemuhombe wenyu. Tingati 1 December izuva rakatwa set aside pasi rose kuti nyika dzicherechedze yatinoti World AIDS Day. Semazivi amunoita utachiona hweHIV nechirwere cheAIDS. Dambudziko guru pasi pose. Kunyanya kunyika dziri muAfrica kana kwatinoti kusubsaharan Africa. So izuva rakaiswa paside kuti nyika dzikwanise kunge dzichiita text talk of my efforts adziri kuita mukurwisana nedenda reHIV nekutarisa kuti zvii zvimwe zvingaitwe going forward pakurwisana nedambudziko reHIV and AIDS. Saka tingati izvo rakakosha zvikuru particularly kune mapoka anoita nezveutano. Izvo rakakosha kuhurumende. Izvo rakakosha pasi rose nekuti rinoisa attention yepasi rose kumukurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Totarisawo kuti imomo nyika yeZimbabwe kurwisanwa kuri kuitwa nechirwere ichi kwakamira papi mazuva ano.
Tingati muZimbabwe what we've witnessed kumuma kore apfuura tingati tingati overall prevalence HIV iri kuti dzikirei asi Zimbabwe ichiri panyika shoma pasi rose dzichine a very high burden of HIV. Mukatarisa HIV yedu handina hangu figure iri accurate pari zvino asi I know kuti ichiri kuma 11-12% in terms of prevalence HIV. So it is still ichiri yakakura zvisingaiti tichikombeya nedzimwe nyika dzose pasi rose. Tingati tikatarisa munyika dziri mutop 5 kuafectwa neHIV pasi rose, Zimbabwe inokwanisa kunge irimo mutop 5 kana kuti iri pedyo nenyika idzodzo. Saka yes, there's a lot that has been zvaitika. Tingati masigns improvement aripo asi pachine a very long way yekuti tiende senyika. Mukatarisa kubva pakatanga kuintroduswa mishonga yatinoti maantiretroviral drugs zvakabatsira zvikuru kuitira kuti mukurwisana nedenda reHIV.
Topedzisirawo nekutarisawo kuti tombonzwawo vamwe vachiti vawana mushonga wekurapa chirwere ichi pasi rose richitaurawo kuti vachiri kure asi vari kutsvakurudza. Zvakamira sei munyika pari zvino mukutsvagwa kwemushonga unorapa kwete kungodzivirira chete denda iri?
Ya, tingati ipapo ndipo patava kuita dambudziko senyika ende ndipo patinoda kuti hurumende yedu tichiburikidza neMinistry of Health varatidze yatingati they should show meno yavo, ngavaratidze matriti yavo pakufai pakurwisana nevanhu vari kupa information isiriyo to the public. Handichamenishini hangu nemazita asi makanzwa zvakaitika mazuva apfuura aya vamaprofita nevanhu vakawanda vachiclaima kuti vawana mushonga yeHIV. Izvi zvinova zvinhu zvinokanganisa zvikuru. Vanhu vanopedzisira vakuita marisky behaviors vachiti HIV or AIDS yakurapika. Vanhu vanopedzisira vakusiya mishonga yavo vakunozama mumwe mishonga isati yaprovhwa scientifically kuti inoshanda. Tingati isu semazira atinoita hatisati tave nemushonga unorapa HIV kuti inganzi yapera. Mishonga iripo yeHIV inongorwisana neutachiona kuti virus malevels evirus adzike zvisingakanganise utano hwevanhu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano vari murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reDoctors for Human Rights Dr. Fortunate Nyamande vari parunare kuSweden neStudio 7. Yashika nguva yekutarisa nyaya dziri kuitika muAmerica. Nhasi tichanzwa hurukuro yataita nemuimbi anogara muno muAmerica achizvarwa cheZimbabwe, Isaac Kalumba, kuti tinzwe zvaari kuita munyaya dzemimhanzi.
Ingirichi zvarwa cheZimbabwe ndakaberekerwa kuHarare ndikazokurira muGweru ndikuzodzokera zvakare kuHarare. Ndiri munhu akangokura achifarira music. Mid-70s tichikwira taiteerera music yana Oliver Mtukudzi, Thomas Mapfumo, Zex Manatsa nevamwe vaimbo nguva iyoyo tichizopinda muindependence kuna 1980 vana Bob Marley vachizouyawo tichizopindawo murege. Uye taizoteererawo dzimwewo music dzakaita fanana funk and disco dzairidzwa mazuva ayaya. Saka ndiri munhu akangokura ari mumusic anofanira zvekuimba.
Kutini muzotangawo kuti makuridzaridza muchiimba imbawo izvi makatanga riini imi?
Rekodhi yangu yekutanga ndakaiita muna 1986 ndatichiri student paUniversity of Zimbabwe. Ndakarekodwa navanonzi Lwinklang, handizivaere vanoridza lead guitar.
Vanoridza gitare rinopisa avo kuSouth Africa.
Exactly, Lwinklang and was the first producer to record me muna 1986 ndiri mustudent paUniversity of Zimbabwe. Takaita kambo kedikako kakamboti rekodhe paredio. That was the first time ndakarekodai.
Aiwa ka, ndiva Isaac Kalumba vanorova musambo vari muno muAmerica. Regai timboenda kukambo kavo kekutanga tinzwe kuti kanorova kachiti kudii. Ndokupai kambo kavo kekutanga kanonzi Wachema Muroora.
Wachema Muroora pamusha,
mugarira wanetsa.
Wachema Muroora pamusha uyo,
mugarira warema.
Wachema Muroora pamusha,
mugarira wanetsa.
Wachema Muroora pamusha uyo,
mugarira warema.
Zvawanda neta kurekerera inyama. Onanda neta kusekerera.
Ndaneta kusekerera.
Shuanda neta kunyengerera inyama.
Ndaneta kunyengerera.
Onanda neta kunyemwerera.
Ndaneta kunyemwerera.
Kaita zvitsvene vanorumbidzwa ndevamwe chaipa chese pamusha.
Avo vanga vari vaIsaac Kalumba vachitipa kambo kanonzi Wachema Muroora. Toenderera mberi nehurukuro yedu navo mangwana muchirongwa chedu zvakare mangwanani. Totenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nekutitumira mashoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani tichikupaizve chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.